Kama pamwe nevatori venhau vaungana pamarinda eWarren Hills muHarare vachiona kuradzikwa kwaNyaira. Vataura pakuradzikwa kwake vakamirira amai vaNyaira, amai Mo Blessing Gombarume, vati varwadziwa zvikuru nekushaya kwemwana wavo.
Panonga vanogona zvikukura kuti vashome nai chisisambi yanga iri hoo hekin kwese aimwana aichivashira ini ndaondirorosa takumana wai ndisamuone zvizvinonyanyanyanya angaine rworwashambi zvinondikunda asi ndingo tine chibunduka amwariva regemwe yake ngauzorerwo murugare rwenyu.
Sekuru vaNyaira vaClayton Gombarume vatsananguravo muzukuru wavo semunhu aive nerudo kuvanhu vose.
Sandra, kumhuri dzekwedu zita chairo rekumupa rainetsa nezvanga zviri maari kuti taimuti here miscarrage kana tomuti here disconfidence, nekuti zvinhu zvake zvaaiita so zvimwe zvacho zvanga zviri maari kana tomuti here mislove, nekuti angari rudo kumhuri dzekwedu dzese. Kupedzisira, chandakaona mune zukuru wangu anga ari mwezi, anga ari life, aisada kuona anosvikika nerima rekusadzidza kana kusaziva.
Akamboshanda naNyaira achiri kutanga kuita zvokutapa nhau, hama Saburi ati Nyaira munhu aiziva basa rake, zvokuti akatotanga kuwana mubayiro wekutora nhau achiri kudzidzira basa rekutora nhau.
Infact tichikuru kuchikoro Sandra anga atotanga kuhwina mahodzi ari paattachment, so nekufamba kwenguva takangoona achikwidzirwa achitamba nekugona kwake basa achipuwa mahofisi makuru kusvika paatisiya apa Sandra anga ari kushanda kuUnited Nations. I'm sure it will say some development sector, the top organization of all the development sector partners is the United Nations.
Imwe yeshamwari dzake uye ari mupepeto webepa nhau reZimbabwe Independent, Faith Saba ati rufu ndemadzongonyodze, akatsanangura Nyaira semunhu aive neushingi achiti mufi aive gamba raikwikwidza zvine mutsindo mukutapwa kwenhau.
Kwarasikirwa seshamwari dzaSandra, seshamwari dzaSandra aoso sino journalist. Sandra was one of the few Latino journalists vanga vasinga vachite vaiita basa sebasa. As you know, most of you chibuso journalism adivi yakazara it now dominated. So Sandra was one of the few Latino journalists vakakwanisa kupinda muprofession iyi, not only kupinda but vaipinda vari madanu. I'm sure this arume avana majournalist avapano
Nyaira uyo akafa nechirwere checovid-19 akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuZiana, mushure mezvo ndokuzoshandira the Daily News parakavambwa muna 1999 nemupepeti ane mukurumbira vaGeoffrey Nyarota. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenyaya dzezvematongerwo enyika uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi kuDaily News. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation riri muWashington DC. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uko kaaita zvidzidzo zvake zvepamusorosoro. Akazoenda kunoshandira VOA Studio 7 muna 2009. Akazoshandira Studio 7 ari muWashington DC kubva muna 2009. Nyaira uyo aizivikanwa nevamwe vake nerekuti vachihera ndiye akatanga chirongwa cheVOA Studio 7 chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu cheWomen's Forum pamwe nechenyaya dzeutano, izvo zvakaita kuti ave nhengo yeVOA Africa Health Network. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokusiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Nyaira uyo akashaya nemusi wechipiri anga ave nemakore 46 uye ari mushandi weUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 kuWarren Hills muHarare, ndini Thomas Chiripasi.